manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri mushe mugovera chivabvu 16 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva yaisina kutara. Mumwe mubereki wemadzimai eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chiri muHarare okurudzira masangano eUnited Nations nemamwe kuti apindire muZimbabwe. Gweta remadzimai matatu anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa rinoti madzimai aya akakuvadzwa zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva isina kutarwa. Kutanga mangwana manheru apo panga pachipera level 2 yakanga yatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa ivi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu vabatwa neCOVID-19 vanga vava makumi mana nevaviri uye vapona kubva kuchirwere ichi vari gumi nevatatu. Hama neshamwari dzaenda nhasi kunoona madzimai matatu eMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chemuHarare zvichitevera kutochwa kwaanoti akaitwa. Madzimai matatu aya muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova akaudza hama dzavo nezuro kuti akabatwa zvisina kunaka mushure mekupambwa kuWarren Park ndokuzobva anosiiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Tabata baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Zviri kuita kunge zvida kuita nani asi vana vari kurwadziwa, vana vakakuvara. Inini sababawo ndiri munhu wemurume, sometime I can't ask some of the questions, but mwana akataura kuti zvandakaitwa dhedhi hazvina kumira zvakanaka.
Sevabereki vaChimbiri ndapi matanho amuchatora?
Tichaita kuti kana varipo veUN kana veAmnesty International vanotora mapurisa kuvaendesa kuNational Criminal Court. Ngava uye I'm prepared to give evidence. Iye zvakaitwa vana ava nezvandakamboitwawo neni as a witness. I'm a witness to police brutality. Ndinotori nenyaya navo mapurisa ivava dziri mumakosi zvakare. Ndakatongorohwawo zvangu ndipa station zvakare. Havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter because vari kutorova ende vanozviita vakazviita. Haukeni epolisi kana kuti munhu womupurisa anotora mwana wasunga achiti ende police station onomita handover kune bere ririda kudya nyama. Mupurisa chaiye chaiye police chata idaro. Mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible because hazvaifanira kunge zvichiitika. Even officer commanding part time yacho is also involved because zvinhu zvakaitika izvi guys. Controller anenge aripo anofanira kunge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai so hazvaifanira kunge zvakaitika.
Tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino, ichokwadi here?
Ichokwadi, ndinavo mapurisa umwe mukadzi vakadzi tu ava nemupurisa varume tu ari panapa. Mumwe acho ari muzvisi sejendi ari panapa. Yakatonditarisa panapa mupurisa. Ndinaye ndiri kutori pachipatara pacho. Anofunga kuti kunyepa ngaave ndiri pano ini inonzi Chimbiri, mapurisa ari panapa.
Saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei?
Neniwo I'm puzzled, ndiri kutoshamisika, ndiri kutokachamadzika kuti chikonzero chavari kuuya panapa iwo ndo vakaurayisa vana. Ndo vakaita handover kumagandanga akanoda kuuraya vana. ndongo wakuchuwe manje kuda kuti gada wana nyaya ilipo ndee kuti inini ndaka mbozibitwezi wano gada kuti kana wapora wazo wasunga so dhati wa wazo washaya ndio shawaru kuitira kuti warambe waka gara wakuru wawaru wajizwa nyaya taka warula kusaka nyaya zukuzo wapomera kuti wakaita zakati apana kana nyaya ya inaye mapulisa waka konzirisa waka kwa zawana taka kana pachinzi paine nyaya kuroti nyika ishizina urumende kuroti apachisina mapulisa kuroti nyika ina constitution bozi police charter ino taroti mapulisa anafana uchingeta constitution taka uchingeta constitution kundelewa kuti muna apara mosha ano investigate wa theni uende kwa umatari ezi mosha ndio shandoo zira inini hawa sunde munu kuzono investigator ni mfungo tuwane mwusa nukutu watu wa instruction ni wakuru wao warukuma office kuno zikuro lo indi koda hii polisi mkati me polisi asiri zanu pia
se muri vachimbiru muru kunzwa sei niyo swaka iti kakuwa nae
muri yangu iye sei zosisa haisikuita swaka naka madzima yangu iso sio waruku chaya wachimanya mtoilet mwana wangu is the only girl which I have. I can feel how she is feeling mama mkati wangu vanimina ne wakuma wake ni anzazi ni ama ni shamari vese right now they are in a critical enikati ni critical stress and strain watu traumatized sisi vluzi mapicha azara nika yese iwo wantu ni maabsulisa wali kungona mapicha ewa na wachichema wana waka kuara wachita si nikuwa nise kutindiburite maburugwa ya mkati ewa na kutimuone kutivana wakata misabu maburugwa hao ni neropa rara waka kuadwa ndilingi nda ukanganza unu wedu uchua anu panyika kutindite unu wakadaro ati madzimai nyika ino waifana kuchimuka sunesu ndo nyaya ino ndi inu pindiru wane madzimai wano ziti madzimai
Gwetare Zimbabwe Lawyers for Human Rights va Jeremiah Bamu vano tivaka mirira kuudzwa zvokuitwa nevanhu vavari kumirira kuitira kuti vatore matanho asi vati pavaenda kunoona madzimai aya vanga vasingakwanise kutaura sezvo vanga vapiwa mushonga unodzosa marwadzo Abduction Bamu Gwetare Zimbabwe Lawyers for Human Rights va Jeremiah Bamu vachitaura vari parunare vari muHarare Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica Re Human Rights Watch rinoti riri kushushikana zvikuru nezvakaitwa madzimai matatu EMDC tabata mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vadheva mavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo
vaitaridza kuti vaive nemarwadzo akanyanyisa uye vakakuvara zvikuru vakavaisa kukwanisa kukurukura pamusoro pezvavakanga vasangana nazvo vaiti vachingotanga kutaura muromo mumwe chete votanga kuita kuchema saka takaona zviri nani kuti vatange vamboongororwa nanachiremba kana vachinge vasvika pachinhano chekuti vavekwanisa kutaura tochizonzwa kuti zvakamira sei paipapo
segweta riri kumirira ivo madzimai aya ndapi matanho amuri kuronga kuzotora
danho rekutanga nderekuti vatange vaonekwana nachiremba vapodzwe zviri marwadzo avainavo pari zvino danho repiri nderekutsvakurudza kuti zvii zvakaitika kwavari uye vakanga vakavatsapa ndanani vasungwa here vabatwa here nezvavanofanira kunge vachiitwa nemutemo chaizvo danho retatu kunenge kwava kuchizonzwa kune ivo vatatu ava kuti zvimwe zvavanofunga kuti tiite mberi ndezvii asi chakakoshesa pari zvino ndechekuti vatange varapwa totsvaka nzira dzekuti tizive nadzo chokwadi chekuti zvii zvakaitika kwavari nekuzoona matanho anotevera kubva ipapo
tiri kunzwa kuti madzimai aya akachengetedzwa nemapurisa pari zvino ichokwadi here ichi
hongu kune mapurisa ariko akavachengetedza pataikurukura nemapurisa pane zvazvo vakativimbisa kuti havana chishuo madzimai aya vari kuti vepo kwavo vakuzokuchengetedza vatatu ava kuti pasaite mumwe angangoda kupara mhaka pavari
o mapurisa angatizvo pasaite vamwe vanhu vangazvinge vachida kupara mhaka pavari ivo vamuri kumirira vachiti vakazviisa mumaoko emapurisa vakazoburiswa mumaoko emapurisa vachinoendeswa kune vanhu vakazovatocha nekuvashungurudza
ivo kutaura kwavatatu ava havasi kutoda zvachose kuona chinonzi mupurisa nekuti vari kungoti vakaona mupurisa vototanga kuchema kuti ndine makatiita zvatiri nhasi izvi ndine makati tapa, ndine makati rova, ndine makati mbunikita po 00. Na izuzo atina kusununguka kuti munge muripo padhuze nesu. Musi kuti chengetedza, sikuti ndine murutoti kanganisa nekuvhiringidza utano hwedu. Asi takazo ngotauraonavo tikati parizvinezvi kunyanyanya murikutema hamuna kusununguka kuvaona. Ngatichiwiriranei kuti panoita distance yekuti ivo vaongororewo zvavanoda kuongorora, nekuti asi wese mupurisa akanga aripo, asi wese mupurisa akazviita. Saka chatakangokumbirawo kuvakuru vemapurisa ndechekuti kune vacho vari kunze vauye vachivachengetedza, ngavange vari vanhu vasinei nechekuita nenyaya dzakadai.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi nezuro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vakati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa13 Chivabvu maererano nemafambiro emadzimai matatu aya kubvira musi wavakaratidzira kuWarren Park.
Sesangano reHuman Rights Watch tinoshushikana zvikuru nekusungwa, kupambwa nekuzoshungurudzwa nekurohwa zvakaomarara kukaitwa madzimai matatu kuMDC nemhaka yekuti vainge vari mumaoko emapurisa pavakatorwa paroadblock pashopground nokuendeswa kuHarare Central ndokuzotorwa nevanhu vasiri kuzivikanwa mukati memapurisa kuendwa navo kwamuchapondwa kubhindura kwavakanoshungurudzwa. Hazvifaniri kunge zvichiitika kutyoro kwekodzero dzevanhu, uyezve tinotarisira kuti hurumende iite basa nemazvo nekukurumidza ibate vanhu vakaita izvi, nekuti nyaya yekupambwa kwevanhu vachishungurudzwa inyaya yaakuita mukurumbira muZimbabwe zvaisamboitika makore esapfuura.
Munoona here hurumende yeZimbabwe ichibata nyaya iyi sezvinotarisirwa nepasi rose zvamuri kukurudzira izvi?
Kwete, tikaona mucherechedzo wekuti panguva yapfuura vakawanda vamwe vakapambwa, vakashungurudzwa, vakarohwa zvisina kana mumwe chete akasungwa. Tinosanganisira vana Tatenda Mombeyarara, vana Samantha Kureya anonzi Gonyeti, vana Obet Masaraure nevazhinji vese ivavo, hapana kana mumwe chete zvake akabatwa nemhosva yekunzi apamba vanhu. Zviri kuramba zvichiitika. Madzimai makati eMDC vakatorwa paHarare Central Police Station mukati memaoko emapurisa. Zvoreva kuti zvichida pane vamwe vari muhurumende vane ruoko panyaya iyi. Ndokusaka hurumende yeZimbabwe isina shungu dzekuti ibate vanhu ivavo. Tochikumbira sangano reUnited Nations vekodzero kuti vapindire vataure nehurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu, ikurumidze kushanda kuti zviri kuitika izvi zvisaitika. Mweyarudziwe kuti munhu anoshungurudzwa zvakadaro achirohwa zvakaipisisa achiita saachapondwa kusikuitwa kafira mberi mukati menyika yeZimbabwe nemutima. Hazvifaniri kunge zvichiitika zvachose.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, pane mataro here amuri kutorera hurumende yeZimbabwe?
Hongu, chekutanga tikuvakurudzira kuti vaite zvakanaka zvakarurama, nekuti kodzero dzevanhu vese vana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Ndochatikuramba chichitaura, uyezve tokutaurawo pasi rese kune vanhu veSADC, vekuAfrican Union, vekuAfrican Commission on Human and People's Rights vese vangateerera zvavo kuti hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Hakuna munhu anoda kuti mai vake kana hanzvadzi yake ipambwe nenzira yakaitwa zvakadaro, igoshungurudzwa nezvatiri kuona zvakaitwa kuna Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova. Hazvifaniri zvachose. Kana kuine vanokwanisa kubatsira, ngavataurewo nevari kutungamira nyika yeZimbabwe kuti vanzwe tsitsi, varemekedze kodzero, vachengetedze zvizvarwa zvese zveZimbabwe nenzira ine hunhu inoremekedzeka.
Iko kupambwa kwevanhu kuri kuitwa munyika kunorevei kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Mukovani, kunongoreva chete kuti hapana remekedzo yekodzero kana yemutemo, uyezve zvainzi mutangiro mutsva wenew dispensation aingova manyepo kwaingova kutaura, hapana chokwadi chiripo. Zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti vazhinji vari kuzvionera kuti nyatwa iri kuonekwa nevanhu veZimbabwe inogona kunge yatopfuura zvakapetwa zvaiitika panguva yavaMugabe. Dzodambudziko guru, hurumende ngaiite zvaizwe tsitsi, ngairatidze mwoyo wekubereka, iite kuti munhu wese chero vanopikisa varemekedzwe, nekuti ikodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika. hakuna kushungurudzwa kwakadai kungatendedzwa pasi pemutemo zviri kuitwa hazvifaniri kunge zvichiitwa hurumende ngaimire pachokwadi iremekedze mutemo iremekedze bumbiro iremekedze vana veZimbabwe
Zvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana zvasvika muZimbabwe nhasi zvichibva kuSouth Africa sezvo upenyu hwanga hwashata munyika iyi zvichitevera kuvharwa kwakaitwa South Africa nepamusana pechirwere cheCOVID-19. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi. SA Report Munjoma.
Vanhu vatakurwa nhasi mangwanani pane vanhu vakaremara 40 nevana avo vanga vachirarama nekupema mumigwagwa iri muSouth Africa. Chirongwa chekutakura vanhu ava vachiendeswa kumisha yavo kuZimbabwe chiri kukokerwa nesangano reInternational Organization for Migration rakabatana nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe nekambani yava Josephat Skosana yeBig Time Strategic Group. Muumiriri weZimbabwe muSouth Africa va David Hamadziripi vati kune vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vakakumbira rubatsiro kubva kumuzinda wavo. Va Hamadziripi vati pavanhu ava pane zviuru zviviri nemadzana matanhatu vaida kuyamurwa kuti vadzoke kumusha. Mutauriri wevakaremara ava va Lazarus Chinara vati vanofara zvikuru kudzokera kumusha sezvo vanhu vakawanda vari kushushikana nemabatirwo avanoitwa pamuganhu weBike Bridge kudivi rekuSouth Africa.
Kuti inini vapakatanga lockdown takanga tichingokumbira mabhazi kuembassy but takanga tichashaiwa tichida kuenda kumusha saka tirikuti tiri kutendawo embassy nguva ino nekuti yazotikodzidzawo ikatipa kuita vanhu zvekuenda kumusha zvisinei hazvo kuti pazongwane zvimwe zvipingiridzo kuti vamwe vedu zvinhu zvavo zvazotindwa zvisirizvo mumwe wacho aisiwa mawani yebhani but nyaya yacho pairi kunetera ndeyekuti vaigozoda kuzvikodzindisa sei iwo mabhodha akanga akavharwa saka ndopa tiri kutishungurudza ipapo takaifungira kuti pamwe zvinhu zvichangokonzitwawo paka pari kutishungurudza ipapo.
Vachinara vati vange vachitambura muSouth Africa nekugara mudzimba vasina chekudya vatenda sangano repasi rose reIOM muzinda weZimbabwe neruyamuro rwavapiwa kusanganisira muzvina bhizimisi vaSkosana avo vabatsira nemabhazi ekuti vafambise. Asi kunyange hazvo vanhu ava vari kufara kudzokera kumusha vazhinji vavo havachabvumidzwi kudzoka muSouth Africa kwemakore anosvika mashanu nekuda kwekuti vakapfuuridza mazuva avo ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Vachitaura neStudio 7 vasati vasimuka amailowe dadirwai avo vanobva kumashava vati havasi kufara nedanho rekuti vana vavo vacharambidzwa kupinda zvakare muSouth Africa kusvikira kwapera makore akatarwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webazi rinoona nezvemukati neSouth Africa vaDavid Hlabane kuti tinzwe pamire hurumende yeSouth Africa panyaya iyi. Pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kwehutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19, vose vanopinda munyika vanombochengetedzwa kwemazuva 21 chete vachiongororwa kuti havana coronavirus here. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai vari pasi rose vanova zvizvarwa zveZimbabwe vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu kwavari panguva iyo nyika dzakavhara nyika dzavo uyezve vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana.
Makadini zvenyu vamwe vese vateereri naTete Marvelous. Ini ndinoitwa Clara Chira Shava. Ndinobva kushurugwi kuchachacha asi ndiri kuno kuJoburg. Ishune marara niro edu ne COVID-19 ne vana tunoona kuti tukurarama upenyu wakaoma kuti vana vanenge vari kumusha isi kuno kumabasa. Asi machallenges atave nawo ndiye pakutumira chikafu. Iko zvino kune vakavhurawo zvekutumirisa grocery kumusha, but zvine machallenges yekuti vana vari kunorarira kumakyu vari vega sisine machild aid. Vana vanonorara, inini vana vangu vakaenda iri Monday vakazopiwa chikafu on Wednesday. Ndatoita zvekutozofona ndakutoti ndakutofonera polisi kuti zvinhu zvamuri kuita magovera muri kuita chikafu chatinenge tabhadhara mari haasi kuita. Saka machallenges atiri kusangana nawo pavana vatinenge tichitatumira chikafu chatinenge tabhadharira mari havasi kuchiwana nenguva. Vana vari kutambudzika vari mumakyu. Makyu achona akunge zvakuita bribery, zvinove zvinhu zviri kutiomera zvisingamboiti. Ukati ubatsise kune vematrucks vari kuenda, vanhu vachona havasi kusvitsa zvinhu nenguva. Vana vanozogona kuwana chikafu after 3 weeks kana kusawana zvimwe zvinhu zvaunenge zviri mukati memabhegi aunenge watumira. Saka machallenges akationera sevanhukadzi tinenge tine mwoyo wekubereka kuti shuwa mwana wako aite 3 days asiri pamusha, asi mudondo achirara nenzara, achirara ari mukyu nechando, zvinorwadza zviri kutiremera zvisingamboiti.
Yeah, muri kutaura vana vamai vangu yakaoma, kaoma zvishuwa. Hazvisi nyore kuti chirwere ichi kwachakatanga kuChina kwacho ikoko. Hatina kumbovapwa chipera tichikunzwa tichatangazve. Asi muno muZimbabwe votiunzira futi maChina iwawo kwachakatangira kwacho ikoko. Zvounza madokta wawo anorapei zvachinonzi hachina mushonga. Vanenge vachamboita sei because kunoko kwacho vakataura kuti hanzi chikakubata chirwere chachogara kumba, ugare kumba ikoko pako wega handiti. Saka madokta aya auya kuzoitei, vaya kuzobata rei? Zvakangooma mufunge zvinoitwa nehurumende yedu muno muvanhu vamwari. Zvakangooma, remember kuti last year and last year but one vaida kutorera vanhu vekudomboshava. Domboshava yese yezvinzi inzvimbo yemachina kana muchiri kurangarira. Zvakangofanana naizvozvi kuti vachangoti kuti izvozvi kutirapa kwavayazokubatsirai. Saka tinovapa zvechimwe chine izvozvi pamwe pane chavakatopiwa chatisingatozivi muno. Tichazongoona flag yachinjwa muno muZimbabwe. Tichazongoona flag yachinjwa vana vamwari. Zvakangooma, takungo kumbira nyasi. Izvozvizvi zvino kudhura, hazvisi kutengeka vana vamai vangu, hazvisi kutengeka sugar 3 US. Kuno kuUS yacho haiwaniki zvokudaro. Mari iri kwebhondi, bhondi racho kuti uriwane iri keshi, undoriwana maiko keshi. Ndokunge washingiririsa kutsvaga tsvaga tumapartitime twacho, ukati uchienda mazuva ano vaakuchirambawo mapartitime acho nenhau yekorona. Munhu anenge akuti aiwa chimbogara. Zvakaoma vana vamai vangu, hatingorambei tichina mata. Mwari vatiitire nyasha, nekuti pachava pacha pasina kumira zvakanaka.
Kwa mai moyo ndinogara kuPretoria kuSouth Africa kunokundo kwatiri. Nyaya yeCovid iri kutishunguruza zvakanyanya, nokuti izvozvizvi takangogara hapana chatokwanisa kuita. Unotogara kuchengetedza upenyu hwako wakazvigarira mumba mako, nokuti ukada kubuda kuinda kunze uko zvinobva zvako zvounowana wazobatwa nechirwere chacho manje. Saka takatogara, asi zvinotirwadza manje ndezvokuti vana vari kumusha hatina access yekuti tigone kuvatumira chikafu. Saka samai zvinhu zvinorwadza, unoe uchingofunga ndo panobva pasvika fungwa manje taakufunga zvakanyanya kuti ko zvichasvika kupi, nokuti vana sesu ana mai tinonyanya kurwadziwa zvikuru. Zvinhu zvinotirwadza izvozvo, asi tinongoti vanhu vamwari ngatinamatei, zvichapfuura. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ngatirambei tiri pamunamato tichishingirira semadzimai tichinamata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutedzenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kutarisana neveruzhinji munguva ino yelockdown vari kuchema kuti mitengo yezvimwe zvinhu iri kukwidzwa zvekuti vari kuchema-chema nedambudziko iroro. Kunyange hazvo hurumende yakanga yakurudzira kuti mitengo yezvinhu idzoserwe pane payaive musi wa25 kurume gore rino. Vezvitoro vanonzi havana kutora matanho iwayo. Kuti tizeye nezvematambudziko aya, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Vakuchera, mungatanga nekuti tsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzemitengo yatiri kunzwa kuti iri kukwira vanhu vachinyunyuta.
Chanyanya kukonzera kukwira kwemitengo inhau yekuti mari inodiwa kuti inge ichitenga zvinhu izvi imari yekunze kwenyika. Sekuziva kwenyu zvigadzirwa zvinotengeswa muno, maro materials acho mazhinji anowanikwa kunze kwenyika, nezvimwe zvinototengeswa angava mafinished products anowanikwa kunze kwenyika. Saka kukwira kunenge kuchiitawo dhora pamusika mutema ndokunokonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire, nekuti vanozotengesa muno vanenge vachida kuti vatenge mari iyoyo kunze kwenyika kuti vakwanise kusupplya. Mari yavanokwanisa kutenga kureserve bank zvikuru sei takatarisa iko zvino kuti nenyaya yecoronavirus hapana mari yakawanda iri kunyanya kupinda muhomwe, ishoma pane yavanenge vada kuzoshandisa kutenga zvinhu zvekutengesa muno.
Takaona mwedzi wapera hurumende ichikurudzira vezvitoro kuti vadzosere mitengo payaive musi wa25 kurume. Pane zvakaitwa here nevezvitoro kugadzirisa dambudziko iroro rekukwira kwemitengo yezvinhu?
Hapana zvati zvashanduka panyaya yemitengo ichingori payanga iri. Even hurumende yaita announcement iyoyo yokuti mitengo inofanira kudzika. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti ndinoona kunge hurumende iri kutya kuisa maprice controls ichizotyira kuti zvinhu zvingazowedzera kushayikwa pashelf. Saka kwanga kuri kungotaurawo kwekuti vanhu vaone sekuti hurumende ine zvairi kuita, asi zvainokwanisa kuita chaiyo chaiyo panyaya dzemitengo idzi hapana. Zvikuru sei nekuti havana rimwe danho ravangatora kunze kweremaprice controls, asi vanoziva kuti danho iroro rinokwanisa kutozokonzera kuti zvinhu zvimire manyama amire nerongo kudarika zvaziri iko zvino.
Tiri kunzwawo kuti zvimwe kunze kwekuti zvinge zvichikwidzwa mitengo zviri kushaikwa muzvitoro kana vezvitoro vachinge vasina kukwidza mitengo yezvinhu izvi. Ndezvipi zviri kushaikwa muzvitoro pane nguva?
Zvava kunyanya kushaika zvinhu zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva, atingati mabasics, anosanganisirawo zvinhu zvakada kuita setsvigiri, mafuta ekubikisa, upfu hwatagara tichiziva kuti huri kushaikwa. Ndo zvimwe zvezvimwe zvaakushaikwa pamashelves.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yangu inini ndeyekuti dai panga pagarwa pasi zvoonekwa kuti toita sei nenyaya yemitengo dzakasiyana dzedhora, kuti reserve bank inenge ichiti dhora riri pa25 asi kune mimwe misika isiri reserve bank dhora iroro ratova kuma45.50. Ndipo pane dambudziko guru. Chimwewo chatinokwanisa kuita ndechekuti tiedze kuti zvizhinji zvatinoshandisa tinge tichizviwana muno togadzira zvinhu zvedu tisingatengi zvinhu zvekunze, asi izvozvo zvinokwanisa kutora nguva yakareba kuti tizokwanisa kugadzira yatingati value chain inoita kuti zvinhu zvakadai zvoitika zvekuti zvese zvatinoda tinenge tichizviwana muno. Chakakosha ndechekuti ava vanotengesa vange vachikwanisa kuwana mari nenzira dzakada kuti chipei dzisiri dzekuenda pamusika mutema kuti vakwanise kutenga zvinhu nekutengesa, asi tichigadzirisawo industry yedu kuti zvizhinji zvimwe zvatakutenga kunze kwenyika semafuta ekubikisa nezvimwewo zvakafanana nematishu nesipo zvinge zviri zvinhu zvinokwanisa kugadzirirwa muno nekuti hapana chinotadzisa kuti zvinhu izvozvo zviitike.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera. Avanga vari nyanje munezve upfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
kana muchida kutitumira tsamba mbozha zvitumirei kuStudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Rachel Tondi Washington DC.
So we see card descender VOA in the valley.